Uwandu hwevanhu varikufa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera nekuda kwezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vabatwa zvekare nechirwere cheCOVID. Tiri kuona uwandu hwavo hwanyanyisa mumazuva atipfuure iwawa. Kwouya zvipatara zvedu hazvina kunyatsonge zvakagadzirira kubetsera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Munorevei apa?
Pari zvinoizvi tiri kuona kuti muzvipatara zvedu vana mukoti, vana chiremba vari kuramwa mabasa. Kwouyawo zvekare tine dambudziko rekuti mahospital beds pari zvinoizvi mashoma. Zvoreva izvo kuti vanhu vanenge vachida kurubetsero rwakaita seoxygen vazhinji vacho havasi kuwana rubetsero irworwo. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vane chirwere cheCOVID, vamwe vacho vari kusvika pakufa vachitsvaga kuti ndekupi kuchipatara kwavanokwanisa kuwana rubetsero kana kuti kwavanokwanisa kuwana admission so that vange vachienda pamichina yakaita seoxygen. Saka nekuda kwekushayikwa kwerubetsero rwakakwana muzvipatara uye nekushayikwa kwevashandi vezveutano kuri kuita kuti dambudziko iri ringe richikura uye vamwe vanosvika pakushayikirwa upenyu vasati vawana rubetsero.
Zvinozozivikanwa sei manje apa kuti munhu uyu anenge afa nechirwere ichi kana ari kumba?
Tine vanhu vakati wandei vari kutozozivikanwa kuti ndufu dzavo dzakonzerwa neCOVID-19 apo pane zenge paitwa inonzi post-mortem. Zvoreva izvo kuti tine vamwe vanhu vari kusvika pakufa vangave vari kufira kudzimba nevamwe vangazenge vachizofira havo vazoadmitwa muchipatara asi vasati vatestwa vasingatomboziva kuti vane chirwere cheCOVID-19.
Zvinopoitwa sei varusike semaonerenyu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Tagara tichitaura kuhurumende kuti dai tagadzirisa nyaya yelocal transmission nekuti tiri kuona kuti tine vanhu vazhinji maZimbabweans vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika kuramba vachipinda munyika dzimwe nguva vasingashandise madesignated entry points. Izvo zviri kuita kuti local transmission yeCOVID-19 irambe ichienda pamusoro. Toitawo zvekare madhiraivha emagonyeti, madhiraivha ana malaisha vari kuramba vachinosmagula mabodies. Mamwe mabodies acho ari kuuya mabodies evanhu vane COVID-19. Izvo zviramba zvichiwedzerawo zvekare dambudziko relocal transmission. Saka kukwira kwenhamba yevanhu vari kufa hazvishamisi nokuda kwekuti taane nhambawo zvekare yakari pamusoro yevanhu vane chirwere cheCOVID-19. Saka zviri kuenderana nhamba yevanhu vabatwa nechirwere nenhamba yevanhu vari kufa. Uyezve ngatisakanganwe kuti tichine dambudziko reatinoti maunderlying health problems.
Mungajekesa here ipapa kuti muri kutaura nezvei?
Tine vanhu vari kurarama nezvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Saka vanhu ivavo vakabatwa nechirwere cheCOVID vanokurirwa zvakanyanyisa, izvo zvoita kuti vakurumidze kufa. Toyawo zvekare vanhu vanenge vati kwegurei vaya vari kukurirwawo zvekare nechirwere ichochi cheCOVID-19.